Hama yangu andidu kunyepera Zimbabwe tine dambudziko panguva ino nenyaya yekuti takange tine dambudziko gore rapera remvura yakanyanya kushomeka. Zvino mvura yazonyanyisa zvichira kuti izvo gore rachona futi rakazoaffectika zvichira kuti zhara inongovamo muvanhu. Nekudaro chirongwa chakanaka chaizvo kuti WFP ive chishevedzera kuti pane dambudziko uyezve chinondifadza panyaya iyi ndechekuti hurumende iri kutendawo kuti pane dambudziko. Saka zvinenge zvakanaka chaizvo kuti sevanhu vemuZimbabwe munomu tibatane titsvage mapedzero atingaite dambudziko rezhara. Asi chokwadi kuti dambudziko rezhara ririmo muZimbabwe.
Imwe nyaya iri kunetsawo yanga iri nyaya yekuti panosimboitwa zvematongerwo enyika panyaya yekupa vanhu chikafu, uye WFP iri kuti iyo iri kusimbisa nyaya yekuti iyo pache zvayo ichishanda nemamasangano akaita sesangano renyu. Zvinofamba sei kuti muone kuti hapana nyaya dzezvemapato dzinenge dzichipinda panyaya dzekupa vanhu chikafu?
Ndingati ucharangarira Blessing, pane nyaya yakambonetsa yakabuda iyo ichitagwa neZimbabwe Human Rights Commission. Yakabudisa iro gwaro rairatidza kuti panyaya dzechikafu panowanikwa matonge gwenyika achipindira zvireva kuti kuna mumwe vanhu vanozoshaya chokudya. Saka chinhu chinenge chakanyanya kushatisisa semaorganisations akazvimirira atiwirirani nekupindira kwematongerwo enyika panyaya dzekuti vanhu havane zvokudya. Pane nzira dzakati wandei dziri kushandiswa kuti tikwanise kudzivirira kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Chokutanga ndechekuti kana chikafu chichipiwa vanhu hachipiwe vanhu vanenge vachidistributa, havafani kuva vari vanhu vanenge vari mumapolitical structures. Ndochokutanga. Saka muchawana kuti kana makapinda munharaunda munenge muchiwa mabasa aya, hatitotenderi kuti pave nevanhu vanenge vachitonzi uyu ndi chairman weparty yakati, uyu ndi leader weparty yakati, kana kuti munhu anouya akapfeka hembe dzemusangano wake oda kutaura kuti inini pai vanhu nenzira dzakadai. Tinotova nenzira dzakanyatsotitwasa dzokushara vanhu. Kazhinji kacho vagari vemunharaunda vanotopindira vanenge vari involved kati vanopinzwa munyaya dzekushara kuvanhu vanenge vachizopiwa chikafu. Kazhinji tichitsvaga vanonyanya kunetseka vanenge vachiratidza kuti vane zvipfuwo zvisina kuwanda, vanoratidza kuti ivo havana maitiro avangaite shirikadzi nevatana nevakura. Ndo vanowanzowanikwa vachipiwa vachiswa pamberi panyaya idzi. Ichokwadi hacho kuti hurumende inofanira kuva irimo munyaya idzi, asi kwete kuti tinozotanga kushanda nevanhu vemapolitical party, kwete.